chekutangisisa chiitiko chakakosha uye chakanaka nekuti zvakureva kuti zvakuderedza nyaya risk premium kana kuti country risk factor yanga yakaiswa panyika yeZimbabwe. Saka kana tichimbodemonstrata kuti tine chido uye tinokwanisa kumbobhadhara even though iri mari risina kunyakuwanda, I think zvinobatsira mafambisiro nemamiriro ezveupfumi going forward. Saka kana risk premium yedu yakaderera, zvakureva kuti even vemabhizimusi vanogona kunge vachiwana mari pamisika yekune dzimwe nyika nemutengo uri nani. Saka I think zvinhu zvakakosha, though zvinogona kunge zviri symbolic chete nekuti tichine chikwereti chakakurisisa chisati chabhadharwa chikunana World Bank nana ADB.
Asi iwo masangano amuri kutaura na World Bank neADB havakwanisiwo here kuona matanho atorwa nezimbabwe iyaya ekubhadharwa IMF kuti aiwa vanhu vari kuziva zvavari kuita?
Chokwadi, vano zvinhu zvinotariswa izvozvo, asi dambudziko riripo ndecherekuti makaona chikwereti chiripo, mari yazo achiripo, akachatonyanya kuwanda.
Asi Zimbabwe inokwanisa here kudzokera kuIMF kunokwereta zveimwe mari?
I think takazitarisa mamiriro azvakaita, ichokwadi vanogona kuenda kunokwereta zva, asi bhodhi reIMF ndo rinodzokera pasi roona kuti zvinenge zvakakodzerera kuti vange vachikweretesa mari kuZimbabwe.
Tinonzwa kuti mabhadhariro avaita vabvisa kune imwe homwe ichiendeswa kune imwe homwe ichibhadhara, zvinhu zvingatarisirwa here?
No, hazvisi zvinhu zvinotarisirwa. Kana zvinhu zvakanaka munyika, mari dzezvikwereti dzine dzichitobhadharwa nemari atingati marevenues anenge achipinda muhurumende. But mamiriro akaita zvinhu pari zvinhu ndeyekuti makaona takataisa nyaya yatinoti machirungu maexports aderera, takataisa even marevenue ehurumende atiderere nekuma 5-6%.